Vanozana nemakumi maviri vanga vachishanda paprazi iri vanoti vari kurwadziwa zvikuru nekudzingwa kwakaitwa vagrobler paprazi iri mukupera kwesvondo rino naamai Ivy Rupindi avo vanoshanda mubazi rezvekurima pamwe nekugoverwa kweminda. Amai Rupindi vanonzi vakasvika paprazi apa nezvikonzi zvedare repamusoro nechishanu vakasiya vapa vagrobler zuva rimwe chete rekuti vatute zvinhu zvavo paprazi apa mushure mekunge mbatya dzavo dzaburitswa panze nezvikonzi. Pakasvika Studio 7 nezuro paprazi apa zvikonzi zvai gwejenura mikova yepamba yavagrobler uye vagrobler vakanga vachituta zvinhu zvavo vachibatsirwa nehama dzavo nevamwe varimi vechichena. Mumwe wavanga vashanda paprazi apa amai Pamidzai Kambukuzi vanoti vagrobler vaivabata zvakanaka chose zvokuti havachaziva pekutangira.
Pamagariro nemararamiro panzvimbo inoitanga tairarama zvakanaka, taipiwa food pack, ukarwara unobatsirwa netransport, ukachema chichemo chese chaunenge wachema unongobatsirwa. Tanga takagara zvakanaka pasina kana dambudziko. Uyazve chanyanyotirwadza ndechekuti neejo yake futi yasvika murungu wacho izvinongobata zvekuti kana dei vanga varasekuru veduwo vanhu vatema zvinhu zvaingorwadza mumwe nemumwe.
Izvi zvinotsigirwawo navayambani Chiunjiza avo vane makore makumi mashanu nemapfumbamwe ekuberekwa avo vanoti vave nemakore anodarika gumi nemashanu vachishanda paprazi apa.
Aiwa, tatorasikirwa zvakanyanyisisa zvekutoti kurarama kwedu tatichirarama nokusevenza. Saka iko zvine zvakutoreva kuti zvibasa hatichisina mabasa. Kana tashaiwa mabasa ende zvemabasa acho munyika muno maanenge ari kutotinetsa. Saka kuti titi tichawanawo humwe upenyu hwakadarika hwatatichirarama tiri panapa, I doubt zvinenge zvichatinetsa.
Vagrobler avo vanoti vakazvarirwa muZimbabwe uye hapana imwe nyika yavanoziva vanoti vanga vave nemakore akawanda vachinetsana namai Rupindi nenyaya yepurazi iri vakati vakazopedzisira vasvika kuhofisi yegurukota rezvekurima uko vanoti vakanzi vabhadhare mari yechioko muhomwe kuti vapihwe magwaro epurazi iri kana kuti offer letter iyo yavanoti vainge vasina panguva iyoyo. Vaenderera mberi vachiti vakatanga kugara paprazi iri muna 2000 vachirima fodya, chibage pamwe nekuchengeta mombe. Vanoti makore ose avagara paprazi iri vanga vachibhadhara mari yekushandisa prazi iri kumuridzi waro uyo anonzi akazoshaya gore rapera. Vanoti hondo yavo yakatangira pakushaya mari yechioko muhomwe yavanoti yaidiwa iyi.
So this has been an ongoing case since 2007.
Ayo adaivinti sinapanguwa iyoyo.
Pavakazotorwa prazi iri namai Rupindi nechishanu vagrobler vanga vaine mbedha yembeu yefodya yavanga vachitarisira kutanga kudyara nechishanu chinouya uye vanga vaine mombe mazana matatu imwe nyanzvi munyadzi zveupfumi vamasimba manyanya avo vaimboshanda mubazi rezvemari vaudza Studio 7 kuti upfumi hwenyika hucharamba huchiwira pasi sezvo vachiti upfumi hwenyika hwakabatwa nenyaya dzekurima.
Isusu tiri kutarira kuti tinyatsotiwane pundutso munyika munomu tinoda kuti agricultural contribution iri kuGDP inge iri palevel ye25%. Saka tiri kusvika sei ku25% kana tichiita stop go? Taenda mberi tadzokera sure, tawira pasi, tasimuka tawira pasi, hazvina zvazvinonyanya kureva.
Izvi zvatsinirwawo nemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatchwayo avo vanoti mapurazi anofanira kushandiswa zvakasimba kwete kuti vanotora mapurazi vanoswera vachiri masora.
Chakakosha munyaya dzeagriculture iproduction. Tioda kuti goho rikure, goho ringe richizadza matura eZimbabwe, rine richizadza matura evanhu, vanhu vaita surplus votengesa. Saka zvese izvozvo zvitikona zvasi kufamba nenyaya yekuti kurima kwakuitwa kwepolitics. Kurima kufamba kwepolitics, kurima ndekwekugutsa dumbu, kurima ndekwekugutsa homwe. Saka tiri kuona kuti ZANU-PF haisi kutora kurima sebasa, iri kutora kurima secampaign.
Rimwe gweta vakudzai kadzere vati zvakaitika paprazi ravagrobler zvinoratidza kuti hurumende haisi kumira nemashoko ayo ekuti mapurazi ari kushandiswa zvakanaka hafaniri kuvhiringidzwa.
Zvinhu zvinokashikamadza chaizvo nekuti tinoona kuti iyo hurumende pachayo yagara ichitaura kuti varimi vari kuprodusa zvakanaka havafaniri kudisturbwa paland yavo. Uye tinoona kuti kune mapurazi akawanda chaizvo chaizvo asiri kushandiswa ekuti kana paine munhu ane shungu dzekurima anogona kupiwa iwavo kwete kuti kupabviswe varimi vari kushanda zvakanaka.
Imwe nyanzvi munyadze kurima uye vachishanda neUniversity of South Africa vatoende pishone vaudza Studio 7 kuti kuramba hurumende yongotora mapurazi kuchaita kuti mari yemuripo inofanira kubhadharwa varimi vakatorwa mapurazi irambe ichiwanda.
Mabhadharirwo ari kuitwa mari iyi kuvachena inyaya yanetsa varuzhinji, iri kunetsawo even ikoko kuZANU-PF, nekuti vanhu vari kuti ko mari yabhadharirwei kune vanhu vakanga vakatitorera minda yedu, uye kuti ndiani achange achibhadhara mari iyoyo. Maonera takatoita vekuAmerica vakatobuda pachena kuti mari iyoyo inofanira kubhadharwa nehurumende yeZimbabwe. Saka kana kuri kuti hurumende yava munangagwa yanga ichida kuvhara vanhu kumeso nekufungidzwa kuti ichange ichipuwa mari kunze, zvatobuda pachena kuti mari iyi ichabhadharwa nezvizvarwa zveZimbabwe, and izvi zvichange zvichidzosera ikonomi yeZimbabwe kumashure.
Zvichakadai, amai Rupinde vakati havana chavanokwanisa kutaura nezvenyaya iyi, vakatitaure negurukota mubazi ravo vaAnxious Masuka, avo vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo kubva nezuro. Asi munyori mukuru mubazi rezvoburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vakanyora padande mutande ravo kuti hurumende iri mubishi kuongorora kuti chii chaizvo chakanyatsotora nzvimbo kuti vagrobla vazobviswa papurazi ravo. Nhasi tatumira vaMangwana mubvunzo paWhatsApp kuti pane chabuda here muongororo yavo, asi vange vasati vapindura pataenda pamhepo. Zvichakadai, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vabuda mubepanhau reSunday Mail vachiti mari yekuripa varimi vechichena vakabviswa mumapurazi haisi kuzobva muhomwe yehurumende, asi kuti mari iyi ichatotsvagwa kubva kunze kwenyika. Izvi zvinotevera kuchema-chema kwevamwe munyika avo vari kuti hurumende yanga ine chibvumirano chayakaita nevarimi vechichena cheglobal compensation deed. Makurukota ehurumende ari kupesana zvakanyanya panyaya yekuti ndiani achabhadhara mari iyi. Sangano reCommercial Farmers Union rinoti pane varimi vechichena vanodarika zviuru zvina vakarasikirwa nemapurazi avo, uye vashandi vavo vakasara vasina chekubata zvichitevera chirongwa chehurumende chekugovera minda kuvanhu vatema. Ndakamirira Studio 7 kuRua, ndini Thomas Chiripasi.